Vanhu vatanga kudzimwa mudhorobha mangwanani kunyanya panguva dzekuma 7 apo vanhu vakawanda pavange vave kuwanda mudhorobha vachiuya kumabasa nekuzoita zvinhu zvakasiyana siyana. Nekuda kwekusanzwisisa kuti chii chaizvo change chiri kuitika, vamwe vanhu vange vachiita zvokutiza vachiratidza kutya. Studio 7 payasvika kunzvimbo inotengeserwa zvirimwa zvakasiyana siyana kusanganisira muriwo nemadomasi muna 5th Avenue, taona mapurisa achiudza vanhu kuti vadzokere kumba. Pane rimwe garaji remafuta riri muna Joshua Mukau Kongomo Street, taona masoja achiudza vanhu vange vaine motokari dzavo mumutsetse wekuda kutenga mafuta emotokari kuti vadzokere kumba. Mumigwagwa inopinda mudhorobha pange paine maroadblock vanhu vachidzorerwa kumba. Mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti Mashingaidze audza Studio 7 kuti adzorerwa kumba pane imwe yemaroadblock aya, asi haana kuudzwa chikonzero chekuti izvi zviri kuitirwei.
Papene rubruka inga isingaiti patretwe grounds nezikiwi vakarebesa mapurisa tikati kochi panandasvika hoteri yangu zvikanzi hakuna muti aibvunza kupinda mutauni izvi mapasi nhasi hatisi kutombotarisa. Ndikati well operation inosvika rini, mangwana inenge zvakadai here? Zvikanzi zvamangwana hatizivi but tangozi tidaro nemaorders atawana from above. Taashaya zvokuita tikatozoguma tadzokera kumba nokuti papa tingapindiki.
Mumwe zvemugari wemuvulawayo vaMoses Kumboya, avo vane bhizinesi rekutengesa muriwo nezvimwe zvirimwa vati vashamisikawo vave kungoudzwa kunzi vadzokere kumba. Vakumboya vati mapurisa nemasoja anofanirwa kuita basa ravo nenzira inochengetedza veruzhinji kwete kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vatsamwe.
Ini ndamuka kuseni ndichienda kubhengi ndinotsvaga mari nekuti zvakabvumidzwa nemukuru wenyika tiri kuti mautongo yakanava kuti vanhu vavabude mutauni. Daizvo vaigoita vachiburisa vanhu mutauni mune zvakanaka, kotoburiswa mutauni vanhu vachirobwa nekudzingirigwa. Ini ndinoona pasina kumira mushe ipapo nekuti kuchovhera vanhu kuti vasvike kuzoti vanhu varieti. They are provoking the people.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vari mumusangano wavati uchapera mumaminitsi makumi mapfumbamwe. Mune imwewo nyaya, meya weguta reBulawayo Solomon Mguni vaudza Studio 7 parunhare kuti vakuru vakuru vekanzuru nechikamu cheCivil Protection Unit mudunhu reBulawayo vaenda kunoita ongororo mumusha weLuveve senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rechirwere chemanyoka chiri kubata vanhu vemunzvimbo iyi. Kusvika pari zvino vanhu vashanu vashaya nekuda kwechirwere ichi, uye vanoziva zviri kuitika vanoti nekuda kwedambudziko remvura vamwe vagari vekuLuveve vange vachichera mvura kubva mumatsima ane mvura ine tsvina, izvo zvinonzi zvinogona kuve zviri kukonzera urwere. Kanzuro yeguta reBulawayo iri kupa vagari mvura zuva rimwe chete pavhiki nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta iri yave shoma. Guta reBulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu, asi pari zvino madhamu matatu pamatanhatu aya haachashandiswe sezvo asisina mvura. Vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC Alliance Dr Henry Madzorera vanoti zviri pachena kuti guta reBulawayo rine dambudziko remvura, uye hurumende inofanirwa kubata nyaya iyi sedambudziko rinofanirwa kugadziriswa nekukasika.
Tinoronga kuti kune vanhu vatiri kunzwa kuti vakatoshaika kari kuburuwa nemhaka yemvura, asi zvinogona kudzivirirwa. Ndo vatinoti maoral fecal diseases ayaya anofamba achibva mutsvina achienda mumvura yedu, tozoshandisa mvura iri contaminated, mvura inoutachiona utano hwevanhu hwokanganisika. Hapana zvinyuwa nezviripo apa. Hurumende ngaiona kuti muburuwayo maita mvura. Hurumende ngaidiclare state of disaster kuburuwayo kuitira kuti tanzu reburuwayo ikwanise kupemhawo mari ichibetserwa zvayakamboitiwa vagadzirise nyaya yemvura.
Mwedzi wakapera, gurukota rekutongwa kwematunhu aJulai Moyo vakaramba chikumbiro chekanzuru chekuti guta reBulawayo rinzi rine dambudziko rakakura rekuwanira vagari mvura yakakwana, vachiti dambudziko riripo nderekuti kanzuru haizi kukwanisa kupomba mvura yakakwana kuti ipe vagari, kwete kuti mvura yacho haipo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.